Nyanzvi munyadze zveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti gore negore vanhu vakawanda munyika vanorwara neflu iyo inokonzera kuhetsura, kukosora, kuchururuka dziwa, kupisa muviri nekupindwa nechando zvakanyanyisa. Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti nhomba iyi inokwanisa kubayiwawo vana vadiki.
Vana vadiki zvakare less than 2 years vanoafekitwa zvakanyanya zvakare nechirwere cheinfluenza. Vanokwanisa kuita zvakare kuita pneumonia nokuda kwekuti chirwere ichi chinoafekta vana vadiki nokuti immunity yavo inenge isati yasimba, masoja mumuviri anenge achiri mashoma.
Mumwe mugari wemuHarare Muzvare Bridget Manungu vaudza Studio 7 kuti denda redziwa kana kuti flu riri kugara rakavavhiringidza zvokuti harichadavira mimwe mishonga yavanopiwa.
Experience yangu inini neflu iyi ndakairwara, katanga ndapiwa antibiotic kekutanga ndikapiwa kechi true hazvina kushanda. Saka I don't know kuti iflu yako chichingatibatsira isusu vanhu kuti tisangobatira maflus aya because ari kurwadza.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti zvakanaka chose kuti munhu wese abayiwe nhomba iyi chando chisati chatanga.
Saka zvangonaka kubayiwa flu season isati yatanga. Flu season yedu inenge irimo munana May, June, July mumuno nguva yecha ndo inoi ndopanotanga flu kunetsa. Saka munhu kabayiwa kunana April ikokoko zvinenge zvakarurama nokuti nhomba inotora about 2 weeks kuti itange kushanda mumuviri mako. Flu chirwere chinogona kurwarisa vamwe vanhu vagotorara muhospital, vamwe vagotofa neflu chaiyo.
Vaendera mberi vachiti hakuna chirongwa chakanangana nezvekubayiwa nhomba iyi muzvipatara nemakirinika ehurumende, asi vati nhomba iyi inokwanisa kutengwa kumafamasi.
Muno muZimbabwe hatina program chaiyo yeku kubayiwa nhomba kweflu. Tine nhomba dzakawandisa dzatinobaya vanhu kubvira vachizvarwa vana svikira vanhu vachikura vachikwegura. Tine nhomba dzakawandisa dzatinobaya nedziri kuintroduswa from time to time, asi yeflu haisati yaintroduswa uyezve haisati yava palist yenhomba dzinonzi nehurumende vanhu ngavabayiwe is a matter of concern. Asi munhu wese wese anoda kungobayiwa nhomba iyi anogona kubayiwa, nokuti nhomba idzi dzinowanikwa kumafamasi, ndo vanoorder nhomba dzacho.
Muzvare asi chakuparira vekubhoyera vanoti vakatobayisa mai vavo nhomba yedziwa nokuti vanopedza goro rese vachingotapurirwa denda iri.
Ndakatozobayisa mwana naamai maflu jabi wawaine nawo yekuti vanga vachingoramba vachingoita maflu asingaperi ende achirwadza kubva pacovid. Maflu avako akurwadza, saka ndakaona kuti zviri nani kuti vangobayiwa nhomba yeflu.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti huwandu hwevanhu vanorwara nedziwa hwakaderera kubva mukupera kwegore 29 kusvika gore ra2020. Zvinonzi kuderera uku kunogona kunge kwakakonzerwa nekurudziro yakaitwa yokuti vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti vanhu vari pakati pezviuru mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250,000 kusvika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vanofa pasi rose nechirwere chedziwa kana kuti flu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimidze.